Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 5/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Umwe murume anonzi akatuka vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna 2000 ari kupinda mudare redzimhosva nhasi. Masangano evakaremara munyika ari kusangana muHarare. America iri pakati pekupemberera zuva rorusununguko rwayo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaive sachigaro webato reMBC mudunhu reMashonaland Central vaGodfrey Chimombe vari kutarisirwa kumira pamberi pedare rebhindura Magistrate Court nhasi mangwanani. VaChimombe vari kupomerwa mhosva yekutuka kana kuzvidza vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna 2000. Magwaro ekuzivisa vaChimombe nezvemhosva iyi akabva kumapurisa anoti nemusiwa musi wa6 kukadzi 2000 munhandare yepfura kuMount Darwin vaChimombe vakatuka mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vachiti chihurumende chavaMugabe chaive chihurumende chembavha uyewo kuti ivo vaMugabe vaive neropa mumaoko sezvo vakauraya vanhu vakawanda. Mutauriri wesangano remagweta ari kumirira vaChimombe reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vanoti vaChimombe vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Magwete adu anenge ari kubhindura mbechezikosi kwaari kumamirira vaGodfrey Chimombe vataura vakapiwa mazamanesa ekuti vauye kunomira pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekutuka kana kuzvidza vaMugabe vaimbo vamutungamiri wenyika yeZimbabwe. Pamazamanesa avakapiwa takaona kuti vari kunzi vakatuka vaMugabe vachivapa mhosva yekuti vanga vakakonzeresa kurayiwa kwevanhu makore akawanda apfuura uye zvavai vati vanga vatadza kutonga nyika. Saka zvinhu zvakare zvakaitika mugore rekuma 2000.
Pane kutsanangurwa here kwekuti sei nyaya iyi yazomuka iye zvino tichiona kuti kwatove nemakore anosvika gumi nemapfumbamwe 19?
Hatisati takwanisa kuwana tsananguro iyoyo. Gwaro ratakambowana ndere masamane zirori, asi muchondaira kuti magweta yatu paachandomira kudare achakwanisa kubvunzawo iwo maprosecuta vana vamuchushusa vakunzwa kuti nemhaka yayi nhasi unota muna 2019 muri kuunza nyaya yekuti vaChimombe vakatuka vaMugabe vachipiwa mhosva yekuti vakatonga nyika. Takaonawo kuti muna 2017 November vanova vaZANU-PF vakapasa matamo yekuti vatabva kutonga nyika. Saka zvichitishamisawo kuti ko zvinhu zviri kubva kupiko izvi.
Saka ivo vaChimombe vari kuti nezvipomerwa izvi
vaChimombe mhosva vari kuiramba, vari kuiramba zvikuru. Ndomashoko avakatarisira kutaura kuudza mutongi kuti mhosva vari kuiramba. VaChimombe vanonge vanozikanwa zvikuru munyaya dzavo dzematongerwo enyika kuMashonaland Central. Mukatarisa mukavatsveka profita yavo munoona vanga vambori nechidanho chihombe hombe kune nyaya dzematongerwo enyika ikoko. VaChimombe mukatitarisa munhu akambo challenger waNicholas Gotje kushamba uko kwaimbo waMP weZANU-PF nzvimbo iyoyo vari kuramba mhosva iyo. Asi vaChimombe vanenge vari kuchema vachiti kutagetwa kanti wakateiwa semunhu anenge anoita mabasa anoita ikoko.
Tiri kuona kuti svondo rapera, kune vamwe vakamiswa pamberi pematare vachipomerwawo kutuka vamunangagwa. Munotii nezviri kuitwa izvi?
Zvinhu zviri kutishungurudza zvikuru, zviri kutitarisa kuti tizive kuti nyika iyi iri kufamba sei, iri kuendepi, iri kubva kupi chienda kupi. Taifunga kuti nyika iyi yanga yabva kusodhoma negomora zvaiitika kumakore avamugabe ndichifunga kuti yakupinda patakawimbiswa murugunzi musecond republic ano dispensation asi tiri kuona kuti tinenge taramba tiri kusodhoma negomora kutora kwamaita kurushinga kurama mudhau inoku kune vakapomerwa mhosva yekutuka vamunangagwa kuyezve kubhindura kuna kambo ravanga variko vabrian kembo vakapomerwa futi mhosva yekutuka vamunangagwa kaareve polytechnic pachikoro chevanapa pane mudzidzisi akapuwa mhosva kunzi akatuka vamunangagwa akandira paycd yake achiudza musonjangare mukuti haasifara nazvo saka hatisazivi kuti tiri munew dispensation here kana kuti tichiredu kunyika
avo vanga vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbira yemafunda vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 masangano evakaremara munyika ari kusangana paHarare international conference center kumusangano wemazuva maviri wakatanga nezuro uchipera nhasi musangano uyu uri kutungamirwa nechipangamazano munyaya dzezvakaremara muhofisi yomutungamiri wenyika vajoshua malinga vachiparura musangano uyu vamalinga vakati vakaremara vanofanirawo kupiwa mikana yakaenzana nevamwe masangano aya anoti anodawo kuti panyaya dzose dzemunyika vagare padare kwete kuti vanenge vachivhiiswa mbudzi mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzematsi kana kuti vasinganzwe uyevo vasingakwanise kutaura Red Deaf Zimbabwe Trust muzvare Barbara Nyangaira
musangano watiri kuita uri kufamba zvakanaka chose tiri kusangana vatungamiriri vemapoka akasiyana siyana evanoona nezvevanhu vane urema tichikurukura takakomberedzwa nemumiririri wevakaremara ari muofisi yapresident national advisor wedisability issues in the office of the president vanoitwa vavo vajoshua malinga takabatana pamwe chete kuti tiunze vatungamiriri vakasiyana siyana vari vemapoka akasiyana siyana kuti tikurukure pamusoro pehurukuro dziri kuda kuitwa nenational peace and reconciliation commission yakaparura iro chirongwa chehurukuro kwete hurukuro dzezvematongerwo enyika aiwa but hurukuro dzavakaparura vachiti vanhu vemuzimbabwe tiri kuda kuti timbotaurirani saka takaona kuti mapoka akasiyana siyana akanga atombosangana vemachechi vakasangana vakakurukura vemamwe vecivil society vakasangana vakakurukura kuti ndezvipi zvatingada kuti zvibude muhurukuro idzi saka takaona kuti hapana vemapoka evanomirira vanhu vakaremara hapana vakambenge vaungana kuti vakurukure saka takabva tatiti aiwa vanhu vakaremara vanoitawo 10-15% yepopulation yenyika yedu saka vane zvavanodawo kuti zvibudewo muhurukuro idzi
saka zvii zviri kubuda pamusangano
taona kuti zvizhinji zvabuda muhurukuro dzedu ndezvekuti tiri kuona kuti kazhinji kacho tiri kutaura nezvekumiririrwa kuti mumakomisheni mazhinji havasi kutora vanhu vakaremara pavanopinza vanhu mabasa saka naizvozvo kazhinji kacho kana usipo unokanganwika semadzimai takaona kuti madzimai pavakati aiwa 50-50 nyange ikasazoita 50 zvayo asi vanenge variko kuma30 ikoko kuma20 saka tinoona kuti zvimwe chete izvo ndo zvinoda kuti ikodzero dzako dzimiririrwe unge uripowo patafura uchikurukura nezvazvo
mune chivimbo here chekuti zvimwe zvamuri kutaura izvi zvinotambirwa
ndinofunga zvikuru zvinotambirwa chose nokuti hurukuro idzi dziri kuitwa maringe nebumbiro redu remutemo renyika yose rinotaura kuti aiwa vanhu vakaremara vane kodzero dzavowo kubatirana nevamwe panyaya dzose dzinenge dzichiitika munyika saka hatidi kukanganwa kuti tine bumbiro remutemo uyezve Zimbabwe yakasaina iyo iyaiya inonzi covenant on the rights of persons with disabilities bepa irora yakasaina rinorikumikidza kuti iite zvimwe zvinhu pamusoro pekodzero dzevanhu vakaremara zvakawanda zviripo masustainable development goals atinawo anoti iwo musasiye vamwe kumashure saka zvinoreva kuti panyaya dzose dzekubatirana pamwe chete dzekuita hurukuro idzodzidzi kunyanya kati kurukurei tese tichirangarirawo kuti vanhu vakaremara vane zvavari kudawo kukurukura nezvazvo nyaya dzemabasa nyaya dzekuti pakaita mhirizhonga munyika mhirizhonga inokonzeresa kuremara mhirizhonga inobata vakaremara kunyanya kupfuura vasina kuremara nokuti dzimwe nguva vanobatwa nemhirizhonga havagoni kumhanya havagoni kutiza dzimwe nguva havaone kuti paita mhirizhonga dzimwe nguva havazinzwi kuti pane mhirizhonga yaitika asi tinongoona kuti zvizhinji zvacho zvinoita kuti vanhu vakaremara panoita mhirizhonga pese ndivo vanobatwa zvikuru nayo
mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzemati kana kuti vasinganzwe Red Deaf Zimbabwe Trust Muzvare Barbara Nyanga iri vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuZimbabwe Independent mune nyaya pamusoro peZimbabwe iyo isiri kusaina gwaro reUnited Nations rinorambidza kushungurudzwa kwevanhu. MuHerald mune nyaya pamusoro pekutsva kwaita Yada Hotel yamufundisi Walter Magaya kuWaterfalls. MuHerald mekare mune nyaya inoti vaimbove gurukota rehurumende vaIgnatius Chombo vakapinzwa mudare rezimosva nezuro vachinzi vakatengesa imba yehurumende zvisiri pamutemo. MuFinancial Gazette nyanzvi mune zvemari nehupfumi dzinoti mitengo yezvinhu ichakwira zvakanyanya muchinguva chipfupi chiri kuuya. MuChronicle mune nyaya inoti vanhu gumi vakakuvara mushure mekunge extra city bus rakabuda mumugwagwa kushangani nezuro. Mubepanhau irizve mune nyaya inoti zvirimwa zvichadzikira gore rino. New Zimbabwe inoti mutevedzeri vakanesochamisa vatendai biti vanoti kupa kwakaita hurumende Zimbabwe Anti-Corruption Commission masimba okusunga vanoita zveuori hazvisi pamutemo. Yasvika nguva yenyu vateereri yamunotipa zvamunofunga muchizvitaurira mega.
Makadini paStudio 7 ana mukoma Jonga vana Blessing vanana Tanonoka vana Mudhara Mike aindoitwa zvangu Victor Maremera ndiri kuSouth Africa muMafikeng. Chinhu chandoda kungotaura according situation yave munyika yeZimbabwe ndechekuti zvaoma ende zvaomesesa. Vanogona kuti vari kugona vachiisa mazimudhola vachiisa zvavanoisa izvi but chandoziva ngu chishona chinotaura kuti kuombererwa kwenhunzi ndiko kufa kwayo. Apa pazvabuda pachena kuti nyika vaikoniwa. Saka nyaya yatatingokurudzira save kukumbira kuti pachiitwa nhaurirano dzinenge dzine vayananisi vanobva kunze zvagara mumusha chemu chemu mukakonana. Mutongani muri baba namai chete munotoenda kwavasawira pa next door ndoko munonoyananiswa ikoko. Saka izvinhu zvakurwadza izvi upenyu hauchaita upenyu hwanyanyowo masitereki. Saka dai zvanga zvichibvira ini ndinongokurudzira kuti ngavataurirane nyika yoinda mberi pasave neanotundumadza pasave neanoti ndini vaitinzwira pamuviri tsvimbo yaro vadapi.
Mangwana nakanaka kuStudio 7 makadii ana mukoma Jonga mese nevamwe anasisi Marvelous makadii ikoko. Ndarwadziwa zvokuti nekunzwa kuti kune vamwe vabereki vanongosiya vana havatorere vana mabhethi ongosiya ongoenda zvikuru avo ambuya avo vane rudo avo vakasirwa muzukuru kubva ari mudiki izvo zvatiwo giredhi 1 vachingochengeta vabereki vake vanzi vakaenda Johni havazive kana kutumira mwana kana kufonera ombuya avo kana kufona vachidziva kuti mwana ari sei. Dai hurumende yangu vabatsirawo ambuya avo vaonawo bhethi remwana vechikoro kuti aenderere mberi nechikoro. Mbuya avo vane rudo zvokuti dai vangu vabatsirawo chokwadi vari kuchengeta uyu muzukuru. Nevamwe vesewo vasina mabhethi dai hurumende yangu nzwisisawo zvichemo zvevanhu ivavo vakwanisa kuvapawo mabhethi vana vaendewo kuchikoro. Ndini mai mbofu kupita Marisbeki.
Maswera sei vashamarari ve Studio 7. Ine ndinonzi Madimbe, ndirikutaura ndiri kuno ku Johannesburg ku Kempton Park. Iyi nyaya iri kunzi maoveti anofanira kuti awedzere mari yawo yemudyandigere. Ini handioni batsiro yacho kunyange zvangu ndiri munhu asina kuenda kuchikoro, asi pakufunga ndinonyatsokuona kuti dambudziko ratakambotarisana naro iri rakazotisvitsa pana 2008 inyaya yamaovheti akapiwa ma 50,000. Ndo zvakaita kuti kunyange hurumende iripo yava munangagwa iti iyo nhasi iri kuda kuchinja kuti iuise mari iyi mari yezimudhola. Inyaya yekuti vanoda kuprinda mari yekupa maovheti aya, ndo urongwa huripo, hapana zvimwe zvinhu zvavanoda kuita. Van avo hurumende iyo haina shungu nevanhu, ine shungu nevanhu vayo vainoti maovheti. Tikada kunyatsotaura chokwadi chokwadi chaicho, hapasina maovheti ari kurarama. Maovheti wose akapera kufa. Vanhu vose vatikati tivatore tivainterview vanozviti maovheti, hapana kana mumwe zvake anoziva kana kuti akarwa hondo yerusununguko. Vanhu ivo vaya vaya havana kana nhoroondo yavanayo ndeye kuda kuparadza nyika. Nohwanda vakabatirira pazita rekuti Zano PF, havane nenyaya yekuinda ikozvo. Ndikutambura kuti nyika haina mafuta, maticha haana ari kudzidzisa vana vavo. Anoti anoda kunyaradzo iriko, ngavaende, handiri vari kutambisiwa mari, ngavaende vanojoina nyaradzo. Komusivhu 7 wamuri kutaura ticha ari kudzidzisa vana vavo, ari kutadza kubhadhara nyaradzo, ari kuzvibhadharira nyaradzo wanzi achipiwa 200 bond iyo yamuri kutaura kana TGS ari kubhadhara nemari iyoyo shoma shoma. Ine ndakatarisa zvangu ndinotatsanangura ndini ayo amunoti maovheti aya nezano PF, zvinhu zvimwe chete kuwedzera mari kuri kuda kuitwa. Hakuda kuti varambe vachiomesa musoro vachida kuti nyika ife. Ungaitarisa nyika ina makomba, vakapiwa mari vakatengera mombe makabheji nokusafunga. Iko zvinezvo ndo vanhu vamwe chete zvevavo kuti vauti vada mari, vada mari dze ngavasiwe vakadera apa timbogadzirisa nyika. Katagadzirisa nyika munovaona vakunanzira zvigumu vakukokota uchi hwenyika hurimo. Iko zvino vane nzara, ndosaka musi vachitambura vachidero, asi pari kubva dambudziko. Havasi kuona kuti vari kubva dambudziko ripo pa hurumende yamunangagwa iyo yakati atekovha kuhurumende yamugadzi.
Pamusoro vevateereri veStudio 7, ndini wenyu mumwoyo ngoni dzacho ndiri kuno hangu kusouth africa kwandinogara ndichishanda. Ndakabva munyika yekusungwa yekutambudzika, nyika yezhara. Ndakubadzwa mwoyo nokufara kuti kana zviri izvo chaizvo chaizvo zvichaitiwa nezasi sokuporomesa kwainoita ichiti yapiwa mumeni zino okuti irume huri hwose hunoitika munyika yezimbabwe, handiozimba zvimwe zvinhu zvichasara zvakanani. Asi kana vakaita samaitiro avo kuti ivo vanopedzisira vazvibvisa meno, vosara vasisina meno, zvoreva kuti iko kwavakananga vanenge vasinga kuzivi. Kana uri anti-corruption unofanira kumira nezvekuti huri husaitika mukati menyika. Choro mari dzinoitwa mukati menyika ndiko kuti dziwane usimba hwokushanda kana pasina ma-corruption akawanda anenge achiitika. Ndovimba kuti vachabata basa sezvazvakafanira.
Vashamariri Maswera sei, mhuri yeZimbabwe, tinomutendai ngekuti pai zvinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Tinopa kutenda tiri uno kunze kwenyika, tinozwa Zimbabwe yane mari. Inoshanda here mari yacho? Tinokumbirwa kuzwa chokwadi kuti inoshanda here. Ishande, zvisazotidhanisa mangwana. Mhuri yeZimbabwe, tatenda.
Mukadi vashamariri veStudio 7, indinoitwa Simba Rasha, ndiri kuWitbank. Munhu avanoti vachirumanza apedza kutaura apa izvozvi achiti masoja nemapurisa vanovengwa, ngaitewo semubereki please, achitorawo vanhu sevanhu. Nekuti ini chandoziva ndechekuti munhu anovengerwa mabasa, kozi masoja nemapurisa vari kupinda nezvematongerwo enyika zvavasingafaniri kupinda, vachiita zvinhu zvisina kufanira kuita. Masoja akauraya vanhu kuita sokuti vanhu vari pahondo, ivo vari kuratidzira zvavasiri kufara nazvo. Ngavaite sababa please, vachirumanzo nevamwe vavo veZanu PF vanotaura zvinhu zvisingaiti. Tiri vanhuwo vakaenda kuzvikoro vanozikugona kuziva chakanaka nechakaipa izvo. Ngavationewo sevanhu, ndatenda.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Tinokumbira kuti mutaurise uye zvekuti mameseji enyu aite mapfupi. tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanoita 73 vafira mumvura, vamwe vatatu vakararama mushure mekunge chikepe change chakavatakura chanyura mugungwa reMediterranean kumahombekombe kwenyika yeTunisia. Vanhu ava ndeve kuAfrica vanga vachienda kunotsvaga upoteri kuEurope mushure mekukwira chikepe ichi muguta reZuara muLibya. Hurumende yeAmerica yatemera zvirango zvekufamba pachipangamazano chemutungamiriri weMalawi vaUladi Musa pamusoro peuori. America yatemeravo zvirango izvi pamudzimai wavaMusa. VaMusa vanopomerwa mhosva yeuori uye vakambosungwa neMalawi Anti-Corruption Bureau mugore ra2013. Muna 2017 vaMusa vakasungwazve vachinzi vakapa mapepa kuvanhu vekuBurundi neRwanda airatidza kuti zvizvarwa zvemuMalawi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakataura kuvanhu vakange vachipemberera zuva rerusununguko rwe4th of July. VaTrump vakarumidza mauto avo vachiti hapana mauto anodarika mauto eAmerica pasi pose.
Hello America! Hello! The First Lady and I wish each and every one of you a happy Independence Day on this truly historic 4th of July. Today we come together as one nation with this very special salute to America. We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag, the brave men and women of the United States military.
Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakataura kuvanhu veAmerica zuro manheru pazuva rekupemberera zuva rakasununguka America. VaTrump havana kutaura zvematongerwo enyika asi vakarumbidza kushinga kwevanhu veAmerica vachiti kubva makoro ekurwira rusununguko kubva kuBritain kusvika nhasi, ramangwana reAmerica rakatakurwa pamapfudzi evarume nevakadzi vanozvipira kudzivirira America.
The faraway king would soon learn a timeless lesson about the people of this majestic land. Americans love our freedom, and no one will ever take it away from us.
VaTrump vakakurudzira vechidiki vachiti vane mukana wekupinda muchiuto, vachiti ibasa rinokudzikana zvikuru. Mukutaura kwavo kwese, VaTrump vakange vachirumbidza zvechiuto vachiti deno asiri mauto paidano pasina rusununguko nekuzvitonga kuzere.
Militiamen risk life and limb to secure American liberty and self-government. This evening we have witnessed the noble might of the warriors who continue that legacy. They guard our birthright with vigilance and fierce devotion to the flag and to our great country. Now we must go forward as a nation with that same unity of purpose. As long as we stay true to our course, as long as we remember our great history, as long as we never, ever stop fighting for a better future, then there will be nothing that America cannot do.
VaTrump vakarumbidza America vachiti hapana nyika yakaita seAmerica. Vakaudza vanhu kuti vese vana venyika huru uye vese vane chinangwa chimwe chete.
As we gather this evening, in the joy of freedom, we remember that all share a truly extraordinary heritage. Together we are part of one of the greatest stories ever told, the story of America. It is the epic tale of a great nation whose people have risked everything for what they know is right and what they know is true. It is the chronicle of brave citizens who never give up on the dream of a better and brighter future. And it is the saga of 13 separate colonies that united to form the most just and virtuous republic ever conceived.
VaTrump vakati vanhu veAmerica havambofa vakakanganwa kuti ramangwana nderavo uye kuti vanhu vamwe chete vari kuda kuita chinhu chimwe chete.
Because we will never forget that we are Americans and the future belongs to us. The spirit of American independence will never fade, never fail, but will reign forever and ever and ever. So once more, to every citizen throughout our land, have a glorious Independence Day.
Nezuro America yakasvitsa makore mazana maviri nemakumi mana nematatu yabva mukutongwa neBritain. Mhemberero idzi dzakaedze kutangawo apo mauto eAmerica akafora achiratidza zvombo zvavo kuvanhu. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Iwe samero jekiseni, usada kushaina necheni. Aino uya buno inemea. Chino wane chandino fari rapero. Ndeche kuti wali feko nenge waka peka chero. Ukatenga kana sheke mupero. Anu zivandiani pa mende rasi watineka. Chino wane chandino fari rapero.
Vakomana vana manzi anofata zvikuru sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Murume anonzi akatuka vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe mugore ra2000 ari kupinzwa mudare redzimhosva nhasi. Masangano evakaremara munyika ari kupedza musangano wavo muHarare nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC. Ndoti mosara zvakanaka.
Só com isso.